Kunyange mpunga uyu wakanzi upiwe vanoshaya vakaremara nherera neshirikadzi zvinonzi uri kupiwa vanhu vanowana uye zvakarerekera kune zvematongerwo enyika. Mumwe asiri kufara nekusapiwa zvakanaka kwemupunga muchinhoi ndevasimati Chivende. VaChivende vanoti mupunga waipuhwa vechidiki kuchisiyiwa vakaremara neshirikadzi.
Mukaochera kumamisika kuhodhogo vanhu ravamuka vachitotengesa mavegetable nematomatoes nemagaka kuti kungozwe kuti azi chinhu chasita nguva yakuti tochitatira ndezvemachembere. Zvimwe zvinhu zvacho vazvivo machembere izvo. Machembere ndo vanofanira kuti vapuhwe raisi iroro nevanhu vakaremara nevanhu vari kuhwara muZimbabwe. Kuri kusuka muchitaura kuti hei toda raisi tode raisi tode raisi muchive raisi mimi vechidiki ndavachande mhani vanhu avo mhani.
Asi mumiriri wechinhoi mudare renational assembly raLeslie Mhangwa vebato recitizen coalition for change kana kuti TCC vanoti vaigovera mupunga vakabatana nemakanzura asi vanobvuma kuti mawadhi akapiwa zvakasiyana nekuda kwehuwandu hwevanhu muwadhi.
Magovera atakaita muwadhi yega yega taitungamidza kansela wemuwadhi imomo for the bulk of the distribution dzaikurukurwa wadhi 9 wadhi 10 taigova tiri pamwe chete nemakansela eko. Handizive kuti vanhu vaitarisira kuti tiite sei.
Mutungamiri wenhengo dzebato rezanu PF muparamende Rapupo Raitogarepi vanoti vamiriri vematunhu vanofanirwa kupa mupunga uyu vasingatarise kuti munhu ndewebato ripi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakapa vamiriri vose pasina kusarudza.
Vatipa tose takafanana vakaziva kuti sina MP tinomirira vatose kana paine umwe MP waakusarudza kuti mwindo webato vasati kwaakutokonewa basa kwaMP. MP unofanira kupa vanhu vose nekuti president vedu ndeve munhu wese ari muzimbabwe. Vatipai munhu wese musakarudza kuti
vatogarepi vanoti hapana chakaipa kuti vamunangagwa vape zvekudya kunhengo dzeparamende kuti dzipe vagari munzvimbo dzavanomiririra.
Vakatozvimirira saMP unotarisawo vanhu vaanoshanda navo vamwe vovana vemadambudziko vaanoziva akanyanya kuti mhuri ine childhood family apa pane vakararama novema kana vakaremara apa pane vakwegura zvikuru vanoda kuti vabatsirike. Saka MP mumiriri wavanhu. Saka purezidendi vangoona zvakanaka kuti ione imwe nzira. Zvimwe zvinoenda nokusocha ofe, zvimwe zvinouya namanani gavhumendi organization, zvimwe zvauyawo nomumiriri wavanhu, zvimwe zvinoendawo namakanzera. Handioni chakaipa ini.
Nyaya yekuti zvekudya hazvipiwe pachena kuvagari inonzi inoitikawo panopiwa zvekudya nebazi rinoona nezvemagariro evanhu kana kuti social welfare, madzishe nemasabhuku pamwe nemakanzura. Mutsamba yavakanyorera vamiriri venzvimbo muparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati vamiriri vemuparamende vose 366 kana kuti 360 vapiwe mupunga matani mana pamumiririri wega kuitira kuti vape vagari mumadhorobha nekumaruwa. Mupunga uyu waive wekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.